Kunyange hazvo mvura yakatanga kunaya muguta reHarare svondo rapera, kune vamwe vagari mufaro wekuturika kwemvura uri kudzorwa nekutyira kuti panogona kutanga zvekupararira zvirwere zvakaita sezvemanyoka, kolera netyphoid. Kunyange mvura iri kunaya, kanzuru yeHarare haina mari yemishonga yekuchenesa mvura iyi uye kuwanira vagari vese mvura inovakwanira. Izvi zvapa kuti vamwe vagari vaende kunochera mvura kumatsima asina kuchengetedzwa. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare vhiki rapera vanoona nezvezvirwere nekupararira kwazvo mukanzuru yeHarare, Dr. Kudzai Masunda vakati kanzuru yatora matanho akawanda kudzivirira kupararira kwezvirwere izvi.
Tine matanho atatora ekuti tikwanise kuti tidzivirire kuti zvirwere zvemanyoka zviitike. Zvakasangana nekusangana nevatapi venhau kuti tivaudze nezvezvirwere zvemanyoka, uyezve kuti vamwe vedu vari kupindawo munharaunda dzemuHarare vachiudza vanhu nzira dzavangaita kuzvidzivirira uye kubata zvirwere zvemanyoka.
Dr. Masunda vanoti avo sekanzuru vatotanga kuona kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vari kurwara nezvirwere zvemudumbu. Asi kunyange kanzuru ichibvuma kuti zvirwere izvi zviri kukwira, yakabudisa mapepa nawo kuti iri kuzovharira mvura vese vane zvikwereti. VaPrecious Shumba vesangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vari kushoropodza zviito zvekanzuru vachiti kusapiwa mvura yakakwana pamwe nedanho ratorwa rekuvharira vane zvikwereti mvura zvichapamidzira dambudziko rezvirwere zvemudumbu izvi. VaShumba vakapomerawo kanzuru yeHarare mhosva yekusashandisa homwe yemvura yekanzuru nemazvo.
Chikuru chatiri kuona chiri kuitika ndechekuti pane kusawirirana pakati pemadhipatimendi. Dhipatimendi rehutano rinotaura zvechokwadi kuti vanhu vari kutambudzika nenyaya yezvirwere. Asi dambudziko riri kuitika nderekuti vari kutsvaga mari wekanzuru weCity Treasury neHarare Water vari kunyanya kutarisisa nyaya yekuti vanhu vari kufunga kuti vanhu havadi kubhadhara. Asi chokwadi ndechekuti vanhu vane matambudziko ekushayiwa mari.
Muzvai Grace Mafisha, mumwe mugari wemuHarare, vakurudzira kanzuru yeHarare kuti imbomira zvekuvharura ruzhinji mvura, vakati kushayisa vanhu mvura imviromviro dzekuraya vagari sezvakaitika muna 2008 na 2009 apo pakaita chirwere chekorera.
Zviri kuitwa neHarare City Council zvekuda kuvhara mvura hatisi kuzvifarira sesu macitizens, nekuti iye zvino mvura kana ichinge yavhara zvirwere zvichatanga kupararira. Mvura futi yakuda kunaya zvirwere zvatanga kupararira, zvirwere zvakaita setyphoid, midumbu, diarrhea zvichapararira especially kuvana.
Mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano anoratidza kuti chirwere chekorera netyphoid zvikapararira, kanzuru pamwe nehurumende havagoni kuzorapa ruzhinji pasina mari inobva kumasangano akazvimiririra. Pakambopararira chirwere ichi muna 2008 na 2009, nyika dzakaita seAmerica, Britain nesangano reEuropean Union ndidzo dzakazomiramira kubatsira Zimbabwe, iyo yaitatarika kubatsira varwere. Sangano reWorld Health Organization rakati vanhu vanopfuura zviuru zvina vakafa panguva iyi nokuda kwekorera. Ndangariro dzenguva iyi ndidzo dzotyisa ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.